bazire zvekuburiswa kwemashoko rakazivisa kuti vamugabe avanogarorapwa kunyika iyi vakabuda nezuro kunorapwa asi izvi hazvina kufadza vakawanda munyika kusanganisira vepeople's democratic party avo vanoti zviri kuitwa navamugabe kutambisa mari yenyika mutauriri webato iri vajacob mapfume vaudza studio 7 kuti vamugabe vanofanira kugadzirisa zvipatara zvemunyika kwete kuswerofamba nenyika dzepasi rese munyika mune zvipatara
zvinoshamisa ndechekuti hurumende yemuno mukuru wayo anoenda kunorapwa kusingapore iye achiziya mhuri dzezimbabwe dziri kushayiwa mapirisi dziri kushayiwa mari yekubhadhara
mukuru wezimbabwe democracy institute dr pec sairo anyavatiwo hapana chichashamisa pamaitiro avamugabe uye zvinongoreva chete kuti havavimbi nezvipatara zvemunyika
asi chinhu chikuru ndechekuti dei vamugabe nevamwe vavo vagadzirisa zvipatara zvemuno nemakliniki omuno kuti vangoenda kuparire nyasha kana kuenda kunana gomo hospital kana kuenda kunana mupilo hospital kana kunana bulawayo central hospital kuitira kuti zvinakirewo munhu wese nekuti havasi vanhu vese vanokwanisa kukwira ndege vachienda kwavari kuenda iwayo maitirewo anenge anenge achiratidza kuti mukuru wenyika nevamwe vake vavanotonga navo vanenge vasina chido nezvizvarwa zvemuno panyaya dzezveutano
vanotungamira sangano revarayiridzi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union vaobet masaraure vativo zviri pachena kuti vamugabe ava munhu mukuru anoda kugara achiongororwa nanachiremba asi vakati izvi zvinofanira kuitwa muno kwete kunze kwenyika
tinoramba tichikurudzira vanhu vemuzimbabwe kuti vasvike pakuona kuti haichisi nguva yekuti tirarambe tichitarisira munhu ane 94 years mutana anozvigwarira kuti ange achitakura destiny yenyika yedu afamba ainayo yanguva yekuti tive tinhu yekuchinja complete overhaul yeutungamiriri hwenyika yedu tivani tine new blood neurongwa hwakadzama hwekuvaka masocial services kuti awanikwe ari muno tisarambe tichidzikira senyika
vati vamugabe vanofanira kurapwa muno sezvinoitwa veruzhinji vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vateri mutsvanga vati kuita kwavamugabe kunoshamisa vachiti kana zimbabwe yakabudirira sekutaura kwavakaita kusouth africa svondo rapfuura vanofanira kurapwa munyika
ndingati izvi zvinoo zvinonyadzisa kune mutungamiriri wenyika mune munyika nekuti munhu akabuda mazuva adarika hapana kana vhiki vataura kuti nyika ino ndiyo yakabudirira muafrica after south africa asi zvoshamisa zvekare vakuenda kusingapore tikatarisa singapore tatokwana kuzvitonga kuzere muna 1980 yanga iri nyika iri pasi pezimbabwe in terms yatinoti gross domestic product gdp yanga iri pasi tereki asi singapore yanyika yabudirira muno pasi rose ndokwavakumhanya vamugabe kunorapwa ikoko kukanda nyika yedu iriyo second largest economy muno muafrica ngayarapwe kamuzvipatara zvemuno muzimbabwe
svondo rapfuura vamugabe vakaudza musangano weworld economic forum kusouth africa kuti zimbabwe imwe yenyika dzakabudirira zvikuru muafrica asi veruzhinji vanoti vamugabe pachavo vanozviziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika ndosaka ivo nemhuri yavo nevakuru vakuru muhurumende yavo vachirapwa kunze kwenyika svondo rapfuura chairo vaive mutongi mukuru wematare vagodfrey zvausiku vakatira kusouth africa uku vakange vaenda kunorapwa vamugabe vari kusingapore uye vanotarisirwa kudzoka mukupera kwesvondo rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.